Kubaiwa nhomba kana kuti vaccine yeCOVID-19 kwakakosha zvikuru. Muchaona kuti kunyika dzose pasi rose kunyaya yokubaiwa iyoyi ndo yakaonekwa nokuongororwa ikagamuchirwa kuti ndo ingatoita kuti tachiona hweCOVID-19 hudzikire kana kutopera zvachose.
Kose muchidaro?
Nokuda kwokuti kana vanhu vava namasoja anokwanisa kurwisana neutachiona hweCOVID, nyangwe munhu akaiwana hazvikonzeri kuti anyanye kurwara zvakanyanya kana kuita macomplications kana kufa neutachiona ihwohwo. Saka izvozvi ndo zvinotarisirwa. Muchaona kuti nyika zhinji ndo zvadzakatotora kuti ndo zvinotofanira kuti zviitike kuti vanhu vabayiwe nhomba yeCOVID-19. Saka hurudziro iripo ndeyekuti nyangwe tichiita zvose zvokuzvidzivirira kuti tisabatwa neutachiona hweCOVID-19 zvatinogaro taura, asi ngatikurudzirane tese kunobayiwa nhomba yeCOVID-19.
Kose zvakakosha kuti vanhu vabayiwe neuwandu hwavo?
Nokuda kwokuti kana vakawanda munyika yedu yeZimbabwe nemunharaunda matigere kana vakabayiwa nhomba yeCOVID-19, ndokuti tisvike patinoti head immunity. Nokuda kwekuti kana head immunity inongouya chete kana vaya vabayiwa vane uwandu hunodarika vasina kubayiwa. Saka kana vanhu vakarega, muchaona kuti hazvinyanyozobatsira nyangwe matigere munharaunda imomo kuti titi aiwa tine protection yakakwana kubva kuutachiona hweCOVID-19.
Zvii zvamuri kurudzira kuti vanhu vaite?
Hurudziro iripo ndeyekuti ngatinobayiwa nhomba yeCOVID-19. Vaka vasati vabayiwa dhosi yokutanga, vaya vari kuteverera dhosi yepiri ngatinobayiwa, nototoona kuti manhamba evari kuzoteverera kubayiwa dhosi yepiri akadzikira zvachose zvichienzaniswa nevaya vabayiwa dhosi yekutanga. Saka ihurudziro kuti kana tabayiwa tofanira kuwana booster dhosi yepiri, inoita kuti masoja emuviri arambe aripo uye akasimba kurwisana noutachiona hweCOVID-19.